Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, chikunguru 8, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikula munoye ukazvakara kuti mutungamiri wenyika angati ndipe mazuva 10 ekuti tigoona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndodaira kuti hurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumitingi.
Gurukota rinoona nezvemari musina fundo muteri Ncube vanoti vachawedzera vashandi vehurumende mari pamberi pemusangano wavo nevashandi ava mangwana.
Ichokwadi kuti kutambira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi, asi kuti kungave 6 months hatinyatoziva pari zvino, hatisanyatobvunzisa zvakanaka. Asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndinze kuti zvakamira sei.
Vamiriri veZimbabwe kunyekshandi vemizinda vopedza mwedzi yakawanda vasingatambiriswe mari nehurumende. Vatsigiri vezano PF vashoma vanoratidzira mbulawayo nenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu. Zimpax inoti iri kuongorora nyaya yekuurayiwa kwenzou nomwe kuHwange National Park nemuchetura weCyanide. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvina fundo muteri Ncube vaudza musangano wavaita nevamwe vezvemabhizimusi uchikokerwa nebepa naure Daily News kuti hurumende iri kutarisira kuwedzera vashandi vayo mari pamberi pemusangano nevashandi ava mangwana pasi pemubatanidzwa weJoint Negotiating Council unounza pamwe chete hurumende nemasangano evashandi vayo. Vamwe vashandi ava vatombosangana nhasi kuti vazive nyaya yemari yavari kuda kuwedzerwa. Mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inosvika 430 yemaRTGS dollars. Vashandi vari kuchema kuti mari yavo haichatenge chinhu sezvo zvinhu zviri kuramba zvichikwira uku mari dzavo dzichishaya simba. Gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya vaudzawo musangano mumwe chete uyu kuti vanhu nemakambani vane mari inodarika bhiriyoni imwe chete yekuti inotogona kutenga zvinhu zvekunze zvinokwana mwedzi mitatu. Mukuru wekambani yemagetsi yeZesa Holdings vaPatrick Chivaura vaudzawo musangano uyu kuti kambani yavo inoda mari yekuAmerica inosvika pamamiriyoni 14 pamwedzi kuti ikwanise kutenga magetsi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro werimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander.
Ichokwadi, tine musangano mangwana pakati pevashandi vehurumende nehurumende. Ine one agenda item, feedback from government. I think munoudza kuti tanga takatura matambudziko arikusanganikwa nawo nevashandi both kuNGNC uye tikazosvika zvekwa president tikange tataura maproblems atirikusangana navo kuti mari haichakwanisa kutenga maprizes arikuramba achikwira. Saka tinotarisika kuti mangwana miting yamangwana government iri kuuya neposition yairi kuuya nayo. Ndofunga munoye ukazvakara kuti mutungamiri wenyika angati ndipe mazuva 10 ekuti tigoona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndodaira kuti sehurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumiting.
Imi sevashandi muri kufunga kuti imari yakawanda zvakadii ingakukwanirei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu?
Chinooneka ndechekuti kuti nditange kutaura mafigures paStudio 7 panapa tisati aenda kumanegotiation zokuya panazonzano vari kunegotiata in bad faith. Ndofunga ngatimirei kusvika mumiting yemangwana yapfuura, kana yapfuura tinozotaura nishikutulira kuti kana tatinga chi product uye iwo vanga chitiva nokuti ofasi ndogona kutaura pamwe iwo vachitozo kuti ofa mu saka zvinhu zvakangonaka pama negotiations kuti negotiate kuti pei.
Asi imi sevashandi vehurumende makabatana here nekuti tirombonzwa vamwe vachitaura zvavo vamwe vachitaura zvavo zvinenge zvichifamba sei?
Ini semutungamiriri ndinokonfirma kuti takabatana. Mukatarisa maunions ari muhurumende anogona kusvika 16. Ndofunga kana pane vanotaura vachiti hatina kubatana vanogona kunga iri union imwe kana union mbiri. Saka tichitarisa zvedu tichitarisa manumbers tinoona kuti zvinodiwa nevazhinji zvinenge zvevazhinji. Ndozvinhu saizvo zvinenge zvichishandiswa mugwara rakanaka. Hapashayikwewo vanotoisusa hatizivo kufamba nevamwe. Kwese nyange mukatarisa nyange matenderwo enyika nyange kumachechi nyange kumakrabhu. But isusu kuda kutosangana patinoti isusu vazhinji ndopavanosangana. Ndinodaira kuti ndopanotaurwa zvinhu zvichemo zvevanhu vakawanda.
Vanga vari sachigaro herimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vashandi vekumizinda yeZimbabwe pamwe nevamiriri venyika munyika dzakawanda vanonzi vari kunonga svosve nemuromo sezvo vachinzi vamwe vatove nemwedzi inodarika mitanhatu vasati vatambiriswa mihoro yavo. Izvi zvinonzi zvave kukonzera kuti vamwe vevashandi ava vabudiswe mudzimba dzavari kugara sezvo vari kutadza kubhadhara dzimba dzavagere vamwe vachinzi vave kukundikana kubhadharira vana vavo mari dzezvikoro munyika dzakasiyana-siyana dzavari kudzidza. Vamwe vashandi vekumizinda iyi vataura neStudio 7 vatisingakwanisi kudoma nemazita sezvo vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau vati havachamboziva kuti remangwana ravo rakamira sei sezvo pasina kana tarisiro yekuti vanobhadharwa riini. Kutanga kwegore rino bepanhau renew Zimbabwe rakazivisawo nezvekurangwa mabasa kwevashandi vekumuzinda weZimbabwe kuMozambique vachinzi vainyunyuta nekusatambiriswa mihoro yavo kwemakore matatu. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambassador James Manzou kuti tinzwe udivi rehurumende panyaya iyi. Asi sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde vakaindinesi paradza vezanupf vanoti komiti yavo inoziva nezvematambudziko akatarisana nevari kumizinda yenyika iyi vachiti dambudziko guru nderekuti nyika iri kutatarika kuwana mari yekunze inodiwa pakubhadhara vashandi ava. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti kutambira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi asi kuti kungave 6 months hatingatoziva pari zvino handisandanyatsobvunzisa zvakanaka. Asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndinzwe kuti zvakamira sei. Asi ichokwadi chiri kunetsa ndakambotaura nagavhena wereserve bank vamangudya inyaya yekuti hatina mari yekunze sekungonetseka kurungoita nyika kuno. Naizvozvo futi zviri kunetsa mari chaiyo chaiyo iriko kubhengi asi kuzowana mari yekunze manje ndo iri kunetsa. Asi maRTGS ariko asi vanhu vedu vekuma embassies kwedu vanotambira nemari yekunze saka ndo iri kunetsa. Irosvo ndirakapera iro ndandi kuRussia kuMoscow ndikaita musangano naambassador weikoko nevafenzi vedu vari paembassy ipapo vachitaura nyaya iyoyo. Saka ndichaona minister kuda svondo rino kana kuti permanent secretary tigadzire nyaya iyoyo tioni takamira sei.
Asi akasike kutanga vaparadza pachitariswa kana kusanganikwa nedambudziko rakadai chii chiri kuita kuti pasatorwa matanha anoita kuti rigadziriswe kamwe chete?
Nyika iri kunetseka panyaya yemari yekunze izvo zvinozikanwa izvo. Saka kuti tingati zvinhu zvinyowani hazvizi nekuti chiri kuitika ndechekuti iye zvino panotambira masivu sevhan ndo panotambirawo vanhu vedu vari kumaembassies vana ambassador nevanhu vari ikoko. Saka takuda kutoti titochinja takudzokera zvaimbeitwa kare zvekuti mari yacho iuye kuministry yeforeign affairs and international trade. Vekuministry of foreign affairs and international trade vozotumira mari iri cash kumaembassies edu ari pasi rose rinei ndokuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Chii chinoita kuti vasatora vanhu vari kumirira nyika kunze sepriority?
Aiwa ipriority maembassies edu ipriority. Dambudziko nderekuti mari yacho inenge yakawandirwa saka zvirungonetsa mapandi ese.
Vanga vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vakaindinesi paradza vebato rezanupf vari parunare muHarare neStudio 7. Mitengo yezvinhu inonzi iri kutokwira pane kuti inge ichidzika sezviri kutarisirwa nevanhu vakawanda zvichitevera danho rehurumende rekumisa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Kukwira kwemitengo uku kunonzi kwaita kuti nhengo dzezanupf mubulawayo dzipinde mumigwagwa dzichiratidzira dzichinyunyuta kune vemabhizimusi vanonzi vari kukwidza mitengo ava. Asi vamwe vanoti kuratidzira uku kwanga kuchitungamirwa natete vemusangano muzanupf vaVictor Matema Danda hakuna kunyatsobudirira nekuda kwekushaya vanhu vapinda mukuratidzira. VaMatema Danda vanonzi vaguma vopinda muzvitoro vachibvunza mitengo yezvinhu. Mapurisa anonziwo anga akachengetedzawo zvimwe zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya pachitarisirwa kuti vanga vachida kuratidzira ava vangazongokonzera mhirizhonga. Studio 7 yakundikana kubata vaMatema Danda sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Asi nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti nekuda kwekuramba uremu hwedhora rekuAmerica huri pamusoro, izvi ndizvo zviri kuitawo kuti mitengo yezvinhu irambe iri pamusoro.
Itobadi kuti mitengo iri kuramba ichikwira zvikuru sei zvikonzerwa nekuti tikatarisawo rate reUS dollar riri kurambawo riri pamusoro, harina kudzika zvakanyanya. Rakadzika zvaro kubva kuma15 kwaranga riri kusvikawo kuma910 kwaravari iko zvino. Saka mitengo pakataurwa special instrument 142 yakabva yaramba ine mitengo yaitarisirwa maUS dollar anoramba ari kuma15 ndokwaichiri nanhasi. Kana kuri kudzika yangotiwo dzike zvishoma, uye zvinzava zvadzika zvinhu zvishomashoma zvisiri zvinhu zvekuti vanhu vangangoda kunge vachishandisa zuva nezuva. Zvinhu zvinoshandiswa nava zuva nezuva zvisiri zvakakura.
Tanzwa kuti veZANUPF vanga vachipindawo muzvitoro kuBulawayo vachitarisawo mitengo, uye panga paine mashoko ekuti vanga vachirongawo kuratidzira pamusoro pemabhizimusi ari kukwidza mitengo. Danho iri munoruonawo sei?
Ya, ikodzero yavo sebato kuti vange vachiita izvozvo, asi handikuoni zviri zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvienderere mberi zvikuru sei kana zvichitungamirirwa nereporta redifensa Matema Danda. Takatarisa kuti isusu nenyaya dziya dzinombotaurwa dzemaprice control hurumende inenge ichiita haidi kuti inge ichiita izvozvo. Saka hatinenge tichitarisire kuti pamberi pazvo panga kuera makurukota, nekuti makurukota ndo anenge atiizwisa zvinhu zvine zviiti. Ivo havo sebato ikodzerera kuti kana vachiriwo kufara nezviri kuitika vange vachiita mademonstration.
Asi hamuoni here riri danho rinobatsirawo kuti patarwe mitengo kuitira iiswewo pekuti veruzhinji vanosvikira?
Mitengo kutarika kwayo hunge vanotenga zvinhu vakwanisa kuwana mari yekunze kuti vanotenga zvinhu zvavanoshandisa kunze kwenyika vachiuya nazvo muno. Ndo zvinhu zvinoita kuti mitengo isvikire. Saka kana mari yawanikwa kumabhengi kana vanhu vakukwanisa kutenga foreign currency pasiri pamusika, mitengo inodzikira, hairidzirwe bhera.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mutevedzeri vasachigaro weMDC vaJob Scala vanonzi vadaidzwa kumapurisa eLaw and Order muHarare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura kubhikita ari kunzi nevehurumende akanangana nekuda kupidigura hurumende. Vachitaura neStudio 7, vaScala vatenda kuti vadaidzwa kumapurisa nenguva dza9 mangwanani. VaScala vanonzi vakataura mashoko aya kubhikita, uye vanzi vakati vamunangagwa vachabviswa pachigaro sarudzo dza2023 dzisati dzasvika. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vambenge vashorawo zvikuru mashoko avati akataurwa neimwe nhengo yeMDC yavasina kuda kudoma nezita avanoti akanangana nekuda kupidigura hurumende. Mumashoko kuvatori venhau vaMangwana vati vanodzivirira nyika vakagadzirira kudzivirira zvakadai kuti zvisaitike. Vati vanopikisa ava vanogona kunge vari kuda kutanga musindo kuti vasungwe nechinangwa chekuvhiringidza musangano pakati pegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJeremy Hunt nemunyori mukuru weCommonwealth Baroness Scotland. Vati havasi kuzodya chirauro chiri kukandwa nevanopikisa ava. asi vachipindura mutaurirwe webato reMDC vaFortune Molokele vati vari kufunga kuti mashoko aya akanangana nemashoko akataurwa navaJob Scala vanova mutevedzeri wasachigaro webato iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamangwana sezvo vanga vari kuLondon. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMolokele.
Semutangano weMDC toda kuti Zimbabwe yese izive kuti hatina uronga hwekubvisa hurumende tichishandisa mhirizhonga roviolence. SeMDC tiri sangano rinoshandisa umbiro remitemo yeZimbabwe, totevedzera constitution yeZimbabwe. Saka toda kuti vanhu veseZimbabwe vazive kuti zvaitaura naana Sikala aida kuedza kutsanangira kuti hatisi kuda kuti timirire maelection a2023, tofanira kushandisa mamwe makodzero atinawo muconstitution yeZimbabwe kuti tibatsire kuti Zimbabwe iendere mberi.
Asi pane zvimwe zvingaitwa here vaMolokele zvisiri sarudzo kuti hurumende ibviswe pachigaro?
Ndo zvatoda kuti tibatsire hurumende kuti tigare pasi, zvinonzi muchirungu madialogue, mapolitical dialogue, kuti tigare pasi semhuri yeZimbabwe titaurisane tingashanda sei pamwechete kuitira kuti tigadzire nyaya yepolitical impasse. Because vanhu vanoziva tsarudzo rakaitika last year raPresident, isusu MDC hatina kugamuchira maresults acho.
Asika iyo hurumende yacho iri kuti pane mumwe musangano uri kutoitwa kare nemamwe mapato ezvematongerwo enyika, imi makati hamudi kupinda imomo?
Takaramba kupinda because isusu semusangano weMDC tinotenda kuti ivo vaid ndivo vamwe vanhu vanofanira kugara pasi kuti tigadzire senyaya yeZimbabwe. Saka hazibviri kuti iye kuti ave iye refu ave coach, anofanira kuya kumeeting achibatsira nevamwe kuti tishande pamwe chete. Saka tinoda kuti kuite angaita mediator, angaita facilitator or kubatsira kuti titaurisane pamwe chete.
Mutauriri webato reMDC vaFortune Molokele vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari parwendo rwavo rwechimakumi matatu nenanhatu vachienda kunze kwenyika mukati memwedzi makumi maviri apfuura. Nzendo dzose idzi vari kuenda vachishandisa ndege dzavari kubhadhara kubva kuDubai. Asi kufamba kwavaMnangagwa vachienda kunze kwenyika kunonzi kwakonzera mutauro munyika, vamwe vachiti kufamba-famba uku kuri kupedza mari yenyika, asi vamwe vachitiwo kufamba kwavo kuchaunza pundutso mune remangwana. Pari zvino vaMnangagwa vari kuNiger kumusangano wakanangana nekusimbaradza nyaya dzekutengeserana muAfrica weExtraordinary Session of the Assembly of the African Union on the African Continental Free Trade Area. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe munyika vanoti havasi kufara nekufamba-famba kuri kuita vaMnangagwa, vachiti kupedza mari yenyika iyo yavanoti inofanira kunge ishandiswa kuita zvinhu zvinosimudzira magariro everuzhinji. Izvi zvatsinhirwa nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo, avo vati mazakwatira emari ari kushandiswa navaMnangagwa vachimbeya munyika dzakawanda imari inogona kugadzisa matambudziko akatarisana neveruzhinji akafanana nekushayikwa kwemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro.
Zvanga zvakakosha kuti vambotsaudza mufambiro wakadai, zvikuru sakana nyika iri panguva yakaoma yairi. Nekuti tinoona kuti kazhinji kacho kana kuti nguva dzose vari kushandisa duta vanhu kana gondo ravanoshandisa ndirekunge vachihaya kubva kunyika yeUnited Arab Emirates, inova inotya mari zhinji.
Zvataurwa navamoyo zvatsinhirwawo nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Shlachwayo, avo vati kunze kwekuti vaMnangagwa vaswere vachitenderera kune dzimwe nyika dzisina kana chadziinadzo, vanofanira kushandisa vamiriri veZimbabwe vari kunyika dzavari kufambira idzi, zvinozoita kuti homwe yehurumende ichengetedzeke.
Zvinhu zvinofanira kunge zviri pamwoyo pemutungamiriri weZimbabwe pane ino nguva, asi tiri kuona vaMnangagwa vachipesuka chaizvo nenyika dzose vachifamba-famba zvisingaenderani nemari yatinayo uye nemamiriro akaita kunze, zvikuru sei takatarisana nenyaya dzeupfumi. Isu tinoziva kuti kunyika dzakasiyana-siyana tine vamiririri vatinavo vatingati maambassadors pachirungu. Tinenge tichifungawo kuti mamiriro akaita kunze zvakakodzerawo kuti hurumende inge ichituma maambassadors kuenda kune misangano dzakasiyana-siyana.
Asi nengo ya Zanu PF, vatafadzwa mugwadi, vati kufamba kurukuitwa vamunangagwa vachienda kumisangano ya African Union, pamwe nesangano renyika dzirikucha mhembe kwe Afrika, chinhu chakakoshera nyika zvikuru, sezvo kumisangano iyi kuriko kwavanosangana nevatungamiriri venyika dzakawanda. Vamugwadi, vati hapana chinofamba muhurongwa hwehurumende, hwekuedza kugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzepasi rose. Kana vamunangagwa vakaswera vachidziya mushana vagere munyika.
Changada kuti vana vemuZimbabwe vazive ndechekuti kuti nyika ino ibudirire uye kuti zvinhu zvose zvatiri kuchema nazvo matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira mabasa, anosanganisira nawo poverty chaiyo chaiyo, ose waya anokwanisa kungodzimba chete kana tichinge takwanisa kuwana investment munyika. And investment inouya neforeign currency haisiyo muno, nekuti muno tinoshandisa mari yedu yakaudzwa navamutuli, asi takuda mainvestors ekune dzimwe nyika.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanira kugara pasi nemakurukota ehurumende yavo votsvaga nzira dzavangagadzirise nadzo zviri kunetsa munyika.
Chinoda kuti chionekwe ndechekuti vanofanira kuziva kuti munhu unonatsa kwawabva nekuti kwaunoenda usiku. Chinoita kuti zveupfumi zvezimbo zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati meZimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu veZimbabwe vagere zvakanaka. Ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi nematongerwo enyika dzinoti kubva zvavakatora masimba kubva kune vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vamunangagwa vaita nzendo dzakawanda kunze kwenyika asi pasina chinobatika chavati vadzoka nacho kunzendo idzi. Vamunangagwa vashanyira nyika zhinji dzemuAfrica uye dzimwe dzakaita seSwitzerland, Belarus, Azerbaijan, Russia, Qatar nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe murume akapfurwa akafa nemapurisa pakati pedhorobha rechinoi masvondo maviri apfuura akazoradzikwa nezuro kumhangura, asi dzimwe hama dzake dzichiti dzinoda kuripwa nehurumende. Atachiguriwa anotipa nyaya inotevera.
Muchakabvu Sales Vengwe avo vainge vaine makore makumi mashanu vakapfurwa nemapurisa vari mumotokari yaifungidzirwa kuti yainge yabiwa kuHarare mwedzi wapera. Vazingwe avo vaizivikanwa semutengesi wemabanana kumhangura nemuchinoi vainge vauya muchinoi kuzohodha mabanana ekuzotengesa, apo vakakwidzwa motokari yerudzi rweToyota Wish yaifungidzirwa kuti yainge yakabiwa. Mudzimai wemufi amai Salombere vanoti murume wavo ainge asiri mbavha asi mutengesi wemabanana sezvakapupurwa nevanhu vakawanda parufu. Amai Bere vanoti zita remurume wavo rinofanirwa kuchenurwa.
Ndanga nichifunga kuti vasati vakomba nzeta mhuri, ndanga nichingoti aivabudisa sekubudisa kwavakamboita kuti imwe yembavha tauraya ikafira ipapo, because ini murume wangu ndiye ega akangozikanwa nzi akafira ipapo. Saka vanhu pavakangonzwa izvozvo vakabva kuti murume wangu ndiwo mbavha yacho yaurayiwa, asi zvichizikanwa nenyika nemhangura yese, even chinoi mavendors, even vamwe mumashops vanotovaziva, because murume wangu aizikanwa anga achishanda kufarming city kudhaya, akazobuda wobasa kufarming city akata kuita basa remabanana ero ranga asiri munhu anonzi azikanwa. Chandiri kukumbira ndechekuti ngavataure sekutaura kwavakamboita panews kuti imwe mbavha yafira panzvimbo.
Amai Bere vanoti mapurisa haana chavakabatsira nacho parufu kunyange kutumira mashoko enyaradzo.
Hapana munhu akambouya pano, ndakangozvikwirira ndikaenda kuchinoi ondinongosvika mapurisa achimutamudza chitupa chake nefoni yake nemabanana anga ahodha anga asara pane mamwe akaraswa achinzi anga azara ropa. Ndo zvinhu zvandakamutambidzwa pari kusvika pari nhasi hapana kana mumwe wemapurisa ati asvika pano.
Sekuru wemufi vanonzi vamunashe Chitsa vanoti chiitiko chekufa kwemuzukuru wavo hachina kuvafadza semhuri, uye vanotarisira kuziva kuti zvakaitwa nemapurisa zviri pamutemo here.
chitiko hachina kutifaza ndo chokutanga. In fact chini chakatishoka asi still tine tariro yokuda kuti tinzise kuti mamejas akatorwa namapurisa ndo angari best rekusave ama innocent lives.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West, Inspector Clemens Mabgazara, vanoti nyaya yekupfurwa kwavazingwe yava mumatare dzimhosva ayo achazeya kuti vaone kana paine pakakanganiswa sezvo mapurisa aiita basa ravo.
Pafa munhu panovhurwa dhoketi resati, pavhurwa asati ndetsi dhoketi zvoinvestigate. Then kana zvainvestigatewa zvoenda kukoti, koti ndonono pafetika. Kuti mafira akaita munhu uyu, anga nyaya ingapesirwa sei nemafira akaita munhu. Then the court will decide. Isu semapurisa tichitongomirira the verdict that will be given by the courts.
Muna 2018 mumwe murume vamuchesa achatsama vakapfurwawo nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumaobhura muHarare vari muhofisi mavo, uye nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva sezvo hama dzake dziri kuda kuripwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Chando chegore rino chinonzi chakarova zvakakonzera zvirwere zvakasiyana siyana. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kukuwadzana extension amai Rudo Gutsa vanoti vakarwara zvinotyisa kwemasondo maviri, uye mwanakomana wavo mudiki akaitawo chirwere negusoro raivanetsa.
Mushonga wacho yange isiri kuwanika. Musoro, dzungu, maziso, ndandisina voice, kutodzoka kwevoice. Ende chikosoro chezvo chinorwadza chake kuti ukakosora pane vanhu chinoita kunge chinobaya chiya chekuti unonwa mvura. Ndakarwara ini handidi kuhangu nekutaura zvakawanda.
VaEdson Nzimbe avo vanogara kuEastleigh vanoti chando chegore rino chakavatonhora zvokuti vaitoita sokunge munhu ane chirwere chemalaria. VaNzimbe vanoti vakaenda kuchipatara asi havana kupiwa mushonga wekurapa chirwere chainge chavabata.
Rimweni chando chakatunhura zvatasingatarisire zvokuti chakarwarisa. Inini pachangu ndakarwara kunge munhu ane malaria ndiena kuchipatara but vakashaya medication vakazonditi flu.
Amai Gutsana vaNzimbe vamwe vevanhu vakawanda zvikuru vakabatwa nezvirwere zveupper respiratory tract infections munguva yechando. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano huwandu hwevanhu vakabatwa nezvirwere izvi kusvika pari zvino. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Tripanyanga vanoti vakaona vanhu vakawanda vaichururuka dziwa kuhetsura kupindwa nechando zvakanyanyisa, izvo zvairatidza kuti zvirwere izvi zvainge zvatokomba. Dr. Chiripanyanga vanoti zvirwere zveupper respiratory tract infections zvinotapuriranwa kubva kune vanenge vachikosora nekuhetsura zvakanyanyisa vasingavhare miromo nemhino dzavo.
Pakukosora bata muromo, kana uchihetsura bata muromo, kana ukagara une handkerchief yako paunokosora unonyatso kuvhara muromo wako nemhino yako zvakanaka. Kana uchifura madziwa uchifurira pahandkerchief yako kuti bhagi iri utachiona husaspread husaende kune vamwe vanhu. Tikadaro zvinobatsira kuti utachiona weflu yacho bacteria yacho inenge ichikonzeresa futi kuti zviite wese.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu akaramba achirwara asingarapwi chirwere ichi chinodzika kumapapu ake chokonzera mabayo ayo anogona kuuraya murwere.
Ukaramba uchirwara neflu iyaya bacteria inokwanisa kudzika yopinda muchipfuva yopinda mumapapu, ikapinda mapapu akwanisa kuita zvairasana pneumonia.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu akanzwa muviri wake wava kupisisa anofanirwa kumwa mvura yakawanda uye kukurumidza kuenda kunoona vana chiremba kwete kuverengera.
Kurumbidza kuenda kuchipatara uyezve inwa mafluids akawanda anobatsira kuti uite rehydration, because kana waita rehydrated means uchaminimiza machanzi ekuita macomplications ezvimwe zvakaita semaheadaches, kuzopera simba mumiri, because fever kukwira kwetemperature kunokonzeresa kuti mvura ibude mumiri mako panenge uchiderera paipai mvura inenge ichibuda mumiri, saka unogumawa nedehydration.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kupfeka zvinodziya nekunwa zvinwiwa zvinopisa kuitira kuti vasabatwe nyore nezvirwere izvi. Dr. Chiripanyanga vanoti zvirwere ichi chinofanirwa kungwarirwa zvikuru nokuti chakanonoka kurapwa. Chinogona kukonzera rufu zvikuru kuvanhu vakwegura pamwe nevana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamira.
Tinotenda Kiri musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekudzura kwemutengo yezvinhu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka ziye zihlobo nabanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazi zingalungiswanga. Ezokuntontsha kwabantu ngezalo okwenzeka nakudala kungalungiswanga.
Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esikubonayo kuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe, njalo ukumiswa kwalolu hlelo kuzadala umahluko. UMnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe yintathelo izindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo, njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangudya uthe okubuyisela ilizwe emuva ukuthi abantu abazithembi inhlelo zikahulumende, njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu tena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa seZimbabwe, isebenzisa i-example elula. Ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe ayisoze ithenga eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzisa yabo. Uma bephethe i-10 rand bese bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa sebenzisana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe 7 rand for isinkwa basenga eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba-ke eqinisweni la sizokwazi knowledge ukwenzela ukuthi sesuka lapho-ke bese senza ama-decisions sisisisi. So ngeke kubeke bethenga eZimbabwe anything, loko loko ukuchwabhanisa ongakubiza ukuthi ama-industries, ngoba bengasela competition. Asisebenzisi i-example yakudala esikhule siyazi locals, ngoba asisebenzisa isinkwa. Ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-exportwayo, but ngizokuthi abantu bakuzwisise kahle ukuthi i-America ifuna ukuthenga into esinkwa, ayisoze ithenge lobels. So ibe-lobels nenkampani isihlehli siyaphansi, ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi ilethe okuthiwa imali evela phandle kwelizwe, especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhono womoba usiqala ukuvuka. So the thing is, whether the Kunya is an the Kunya MPC and the Kunya Ban, the thing is with Bere Doku. You should be better than the end of the CM and the square of Pandi. King about Connecticut, as long as you live in Bapa, you better be able to throw the Lamania Mans as Lun Swang. You call up home to the Ongabe Pamban Sakon, which I cover in the duty. One loan says of no to ezokutonza kwabantu bezana okwenzakala kudala vele kungalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba le bond note ekhona vele ungasoze uyitshintshe. Manje abantu abakumabhizinisi bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Sokuyi-currency angithi sokuyizimdollar bag. Angiyazi ukuthi kunama-challenges awemfulu le mali yokuba i-inflation. Eyiyo futhi enye izinto i-MTF engayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza mangabani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangathinta kube i-dollar kube yimali yamaqini eZimbabwe. Ma ubuye uthenge South Africa kuzaba le-exchange rate ngoba sokuyimali akuseyo your bond note. So but-ke we still want sibuyele emuva sithi thina noma kunjalo ilizwe zombangazwe zilungile yini ukuthi imali leyi ingadliwa yini i-inflation phina futhi kuyera back to zero njengoba nje-ke aba ku-zero ngesikhathi sikamgaba.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 Lagu 15460 kHz ku short wave. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizinisi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphetsheya kolwandle. Umnangagwa ubesedorobheni leNiame kweleNiger emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esikubonayo kuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarus, Azerbaijan leKazakhstan lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kwe-Angola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubesemozambiki emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwane obuhle lamanye amazwe.
indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okugaletha into eyi kodwa ke lasiphile sidazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni so ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo le sibone ukuthi izasibethelani
wodwa ukhokhela inhlanganiso emele abaphika ngokuthengisa eyebulawayo vendors association umnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indizamchina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama-foreign trips la uhamba kumaphandle kwelizwe akakhanya ukuthi kulethe utshintsho bani ngoba izinto lokhu ziwoma imali lokhu isebenza iphuma yenza ukuthi bahaye ama-foreign-china.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Akusebenzi abantwana bethu generation enelekathasithandi xa uhlangana labo laphana uhamba kuthi ungu-m p bahlaba kubuze bathi vele into elilanje iparliament aliyazi kusebenzeni umthona lihamba kuphela liwesizi balilise emazweni libuya lilingisa izandla lingelalutho khona khona kuyasihlupha kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi umnankagwa uqhubeka eboleka indizamchina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. Umnankagwa uvame ukuhamba ngendizamchina yeBoeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eMelika $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa ugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcinisihlalo weMDC umnomzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita lapho abikwe ethe khona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. Umnomzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapolisa ogatsha le-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ekuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usole amazwi kamnumzana Sikhala isithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla leMDC te lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa esebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubetheka basoze bathathe amanyathelo okwamanje. Umnumzana Mangwana uthe ibandla leMDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende likwelebhilithani lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo. Ibandla leMDC lalo lethule umbiko lisithi umnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Fortune Daniel Molokele utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi iMDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kamnankagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi iMDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso. Ngakho-ke thina asoze sasebenza ukudlangudlangu ngokhipha uhulumende. Siyi-democratic change, movement for democratic change. Okuthi ukuthini siyasebenzisa indlela ezihambelana lesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akukhulume umsenator Sikhala, ngizamelize ngingekho ngizamele ukuyibukela kakutsha ividiyo. Ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzisele ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili ngoba okwamanje njenge-MDC thinaso sisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala Molokele uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
EMDC asonhlanganiso esebenzisa udlame, isebenzisa i-democratic change. Ngakho ke asisoze sasebenzisa udlame ukugenqula uhulumende.
Lige la khuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni selingapi ngohlelo lolo.
Okwamanje kuthese masinyi ukuthi sikhulume ngodaba lolo, kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zehlanganiso zizahlangana ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuunderstand ombe lokuzwisisa ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube lezinto ezinjalo ngoba asikahlangane njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela, kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi lo-overall ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa kwenzakala ebantwini ngenye indawo. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo le-Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 AM shortwave to 12080 labo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umbiko owethulwe inhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey ye-Foundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kulentatheli izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba ezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso sonke isikhathi. Lezi ntatheli izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece eleNew Democracy Party, umnumzana Kyriakos Mitsotakis, ubikwa isengqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende lamalunga edalele ephalamende, enqoba obekhona u-Alexis Tsipras kukhetho olwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuchiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi okuqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impilakahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Tedious Munjanja oseleminyaka emithathu echile ukubunatha lobutshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo, yena wakulandela wagcina esengunatha okwedlulise amalawulo. Wangena engozini yomgwaqo walimala kakhulu kubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yini engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni wokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka umjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela ukuchiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo, umnumzana Luxon Thomas. UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusekondari ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo, kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Laye useleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo lemihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile, utshwala ingozi. Sebengena ke ekunatheni utshwala, kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse, ingqondo ama-neurons sesifa. Kasela mkanjo, kasela mandla, kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenya uthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela, kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ugcine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho, amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoki impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile, usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho, usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lwemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi uDr. Charity Mbuva ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe, engachitha imali and engaluza i-focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo ngabantu esibabona esibhedlela, singazi ukuthi lalaba abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inumber iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle, kusisho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi, engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi nga siyaziphila and asiziphili lezompilo, and kusuka kusihlukumeze, and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sigcine sisishwelele ukuthi i-depression yakhona sidilelayo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda, ubufakazi kuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula. Abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofuthi kuzamele adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. intathezi indaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ikamulo yelendazi libe ngujikelo bhanqa 1-1 leringezi Platinum Stars emdlalweni walo wawuqala. Umpofu ezibambe esidukwini, umpofu uthethe isikhundla esithiwe ngumatinda Ndlovu, njalo utshele intathezi indaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uzaqhubekela phambili ngenhlelo ebezivele zikhona kuleli qembu.
Kuzamele sithole abadlali abatsha kuyona le iviki ngoba silabadlali abambalwa abangekhoyo ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sizaqhubekela phambili sizama ukuba sidlale ngendlela efunwa liqembu ngoba phela kungasiyonto eyeqalwe kumadinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders liseze endaweni yeChumelane engalaneni yemiklomelo, njalo le miklomelo liChumelanihlanu ngemva kokudlala imidlalo eliChumelantathu. Phezu kwengalane yemiklomelo kule qembu leFC Platinum lona eliye miklomelo engamajima amabili lesikhombisa, njalo linqobele iManyika Diamonds nge1-0. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona ile miklomelo engamajima amabili lesithupha, njalo linqobele uMshawana Stars nge3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona ile miklomelo e9-2. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu umhlubulwane ezansi yezwekazi laseAfrika usuthembile kumaqembu abalisayo leSouth Africa kanye lele Madagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba sequarter final ngemva kokuba iSouth Africa lichayele Egypt nge1-0, kuthi ele Madagascar lona inqobele Democratic Republic of Congo nge4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Nigeria kusigaba sequarter final, kuthi ele Madagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla iqembu leMali lizadibana lele Ivory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa eleSenegal kanye lele Benin. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabeki khatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi lengxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiyasihlahla esilapha, niwenikele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando omkhotho. Iqome ngizinandle ziqonde ngakini.
Umculo okanikwa kancube sithi Nqome silethemba likholisile lizawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe, njalo ukumisa lolu hlelo kuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo MDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.